Nasi zwa guru mupenyu wenoronde Zimbabwe. Apa taona president vachiloncha chirongwa cheZimbabwe Multisectoral Drug and Substance Plan ichabva mugore ra 2024 kusvika 2030 ku State House. Chirongwa ichi musangano uyu gungano iri rafamba zvakanaka zvikuru sekuti hapana anga asina kumiririrwa. Taona vemachurch vauya zvine udzamu, taona vemabusiness, taona mapazi ehurumende akasiyana siyana. Zvinhu izvi zvinoratidza kuti hapana achasiyiwa uye hapana nzvimbo ichasara munyaya dzekurwisana nezvinodhaka munyika yedu yeZimbabwe. Ndinofara zvakanyanya mukuru wenyika abata nyaya dzinokosha uye zvaachaita kuti nyaya iyi iwanikwe kuti ibudirire zvakanaka.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vavimbisa kuti vachange vari kuita zvipi mukurwisa dambudziko rekutorwa kwezvinodhaka.
Chekutanga vachatarisa kune vaya vanoita yatingati drug trafficking. Vacho vari kumbofambisa madrugs ndivanani? Ari kumbobvepi? Vanhu vakawanikwa vachawanikwa vachiita izvozvo, I think vachapinda pataiti zvakanyanya sekutaura kwaita mukuru wenyika. Zvakarewo pane inonzi demand side reduction. Vari kutora zvinodhaka ndavapi? Vangabatsirika sei kuti varege? Zvii zvingaitwa kuti appetite yemadrugs iyoyo kana misikanzwa kuda iyo zvinodhaka idzikire? Zvinhu izvi zvataurwa napresident. Then tichatrayawo kurehabilitata vari kutorwara nemadrugs kudhara, kurapa pamwe chete nekuvadzoreredza mumacommunity zvakanaka. Isusu sebazi rinoshanda nemayouth nemaagricultural trained people in Zimbabwe, magraduates, tichashanda zvakasimba siku nemasikati kumeka sure kuti vana vabva kumacolleges, mapolytechnics, mauniversities vawana zvokuita. Panowana vana ivavo zvokuita kumabasa, pachaitwa inonzi massive employment creation. Panoita employment creation, definitely zvinoreva kuti vana havachawani mukana kana nguva yekutora zvinodhaka, sezvo vanenge vakabatwa nemabasa atichacreata seboka rinoshanda nemagraduates nemayouth